Nyanzvi nyadzi zveupfumi dziri kuona zvakasiyana panyaya yekuti Zimbabwe inowana chouviri here kana kuti kwete pakuvakwa kwezambuko rekazungula. Zambuko iri riri pakati peZambia neBotswana. Zimbabwe iyo yaimbenge iri muurongwa uhu yakabuda muna 2010 asi iko zvino inoti yave kuda kudzokera kuti ishande nedzimwe nyika. Nemusi wesvondo muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabatana nemutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama uye mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu kuti vaone zvaitwa pari zvino pakuvakwa kwezambuko rekazungula iri. Asi nekuda kwekusawirirana nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, zambuko iri riri kuvakwa richinyenyeredza Zimbabwe richienda kuNamibia zvishoma. Izvi zvakapa kuti mari yekurivaka iwande sezvo rakazowedzerwa nemamwe makiromita mazana matatu. Vakati vainge vawirirana navo kuti Zimbabwe idzokere muurongwa uhu. Chibvumirano chiripo ndechekuti Zimbabwe ipinde muchikamu chechipiri apo ichavakirwa One Stop Border Post kudivi reBotswana. Muteedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, vaKalisto Jokonya, vanoti zvakaitwa navamunangagwa zvinokudzwa zvikuru.
Vamunangagwa toda kuvakurukotedza nokuti vane chinangwa chokuti nyika inoibudirire. Vagadzirisa zvinhu zvakakanganiswa kare nehurumende yakabva. Apa inondoda kupakudza zvikuru nokuti ndo zvataigara tichingotaura sava nevamabhizinesi kuti chinofanirwa kutanga iikonomi politics yotevera.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wezvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano, vanotiwo zambuko iri rakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe.
Zambuko rekazungura rinobatsira kutengesera nekudyidzana pakati peZimbabwe neBotswana neZambia nenyika dziri kuchamhembe kweAfrica inosvika pano naDRC. Tingati Chirundi Border Post ndiwo ranga rishandiswa zvakanyanya nevanhu vaitakura zvinhu kuenda kuZambia vaenda kuDRC. Dambudziko raiitika ndekuti paborder paiwandirwa nekuti exit point yanga iri one, yanga yakanyanya kuita mukurumbira.
Asi Dr. Mugano vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe isangoti yapinda muchibvumirano asi isingakwanise kushandisa zambuko iri nemazvo.
Zvinokwanisa kushanda kana Zimbabwe iri kukwanisa kugadzira zvigadzirwa zvekutengesa kuti isibudirire pachirongwa ichi. Tikasagadzira zvigadzirwa muZimbabwe sezvatiri kuita pari zvino zvokuti Zimbabwe iri kutenga zvinhu zvizhinji kubva kune dzimwe nyika, iyo isi kugadzirira zvekuti itengese munyika mayo, zvakaoma zvikuru kuti tizofungidzira kuti tinokwanisa kunotengesa kuBotswana nekuZambia nekuenda kuna DRC Tanzania nana Malawi kushandisa bhodha iroro rekazungula. Saka pari zvino nemamiri akaita zvino zvakafanira kuti tiri kuvaka nhandare yebhora kuti vamwe vatambe zvavo bhora rinhandare imomo nekuti hatina chinhu inotamba bhora.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai Biti vaimbova gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa avo vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise mugwagwa weHarare kusvika kuChirundu sezvo uriwo ungabatsira nyika munyaya dzezveupfumi nebudiriro.
In MDC Alliance position, our position is very simple. We want regional integration, but mugwagwa wakakosha usikazungula. Mugwagwa wakakosha ibite bridge to Chirundu. Iyo yatadzwa nevanhu veZANU PF kuti vaite dualize. Ivo rinova zvedualize zvichatoisa malens akawanda.
Zambuko rekazungula riri kutarisirwa kushandisa mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu. Uye ichi chikwereti kubva kukambani yekuJapan yeInternational Corporation, Africa Development Bank neEU Africa Infrastructure Trust Fund. Kuvakwa kwezambuko iri kuri muzvikamu zvitatu. Chekutanga izambuko rine njanji yakareba makiromita mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nematatu. Chikamu chechipiri ndechema One Stop Border Post kutanga kuBotswana chozopedzisira neZambia. Zvose zvinoda kuitwa zvinotarisirwa kupera muna zvita gore rinouya.